zvinonyadzisa zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Munofunga kuti iri kunyora pamasaisai eTwitter kuti ngaticharidzirei murunyararo, zvinhu zvinosungisa izvozvo. Tanga tichiona iko zvino kushungurudzwa kwekuti vava Jacob Ngarevhume navahope wechingono. Hapana kana nyaya inobatika ine kumeso iripo, kungoshungurudza vanhu kwehurumende inotya, inongoti chero chatikwatara yototi nekuti ine katurika. Aiwa, hurumende iyi ngairege kutya kodzero dzevanhu. Bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekunyunyuta kana kutaridzira kana asingagutsikani nehurumende. Hapana pakakurudzirwa mhirizhonga. Hurumende ndiyo iri kushandisa mutemo kushungurudza vanhu vari kuyanika pachena uori hunosemesa huri kuitwa kumusoro muhurumende.
Dr. Mavaza, munoti nezviri kutaurwa navamavhinga?
Yati tinzukisa chinhu chimwe chete. Hope wechingono mutori wenhau, asi mutori wenhau akaita iye vatingati a political activist. He has become a political activist. Nyaya yaasungirwa haisi yekutora nhau, haisi yekutaura kuti vanhu musabe kana kuti vanhu vaaba zvakati. Inyaya yekukurudzira vanhu kuti handei tinomipinda mumugwagwa tigoratidzira nemusi wa31 nekusimbisa vanhu kuti vatyore mutemo, nekuti hurumende yakati hakuna kusangana kwevanhu vanopfuura
mutemo.
Hurumende yakaisa mutemo under the COVID law kuti hatifanire kuungana kupfuura vanhu 50. Kana mukangoungana kupfuura 50 matotyora mutemo, wedza muri kuratidzira kana kuti muri kuchema matotyora mutemo, nekuti mutemo uripo nguva ino wekuti hatifanire kuungana takapfuura 50. Ende mutemo wakauya musati mataura nyaya yekuti muda kuti kudemonstrate. Saka mutemo hauna kuisirwa kuvhara demonstration, wakaisirwa kuvhara chirwere.
Vamavhinga, pane mutemo kauri kurambidza kuungana kwevanhu uri kutaurwa navamavhazi?
Hapana mutemo wachikorwa naHope Wechingono naJacob Ngarevhume. Kutaridzira murunyararo haisi mhosva, kuva mupepeti wenhau haisi mhosva. Vanhu veZANU PF vari kunyepa, mapurisa akapaza imba yavachingono vasina mapepa akafanira vakabvuta. Vachingono vakasungwa, vari kushungurudzwa. Tinoziva pachena kuti iko zvino vanhu veZANU PF, vatsigiri veZANU PF vari kunyora tsamba dzekuti musi wa31 iwoyo tinoda kutaridzira nyaya dzemasanction, tinoda kuti tipemberere zvakati zvakati zvehurumende zvichibvumidzwa. Saka mutemo wokupi iwoyo wokuti kana uchinge uri mutemo wakongodzwa kuipira MDC chete?
Vamavhaza, pindai tinzwe.
Vamazvinga, hakuna demonstration yakabvumidzwa musi wa31, whether iri yemasanctions or iri against the American interference. Hakuna chakabvumidzwa musi wa31. There will be no demonstration at all. Saka hakuna mutemo wakaiswa pati weZANU PF kana kuti weMDC. Munhu wese anotokumbira achirambidzwawo, achibvumidzwawo kana zvichiita kuti vabvumidzwa. Apa vemusi wa31 havasati vatanga vatombokumbira, vakatongotanga nekungoronga vozokumbira papakati. Hurumende kati aiwa, kumbirai mumwe musi. Apa yangoridza kuti inguva yechirwere, vanhu vanobvumidzwa kuratidzira nemajira avada. Itai majira ajojina, asi remekedzai utano hwevanhu.
Takambotaura navaNgarevhume vachitoti vakanga vasvitsa tsamba kumapurisa asi vakamirira mhinduro.
Tsamba haina kusvika kumapurisa, havana kuiona, ndosaka vasina kuona mhinduro. Dai yanga yakasvika yakaonekwa
vakaziva sei izvo?
Nekuti hapana
zvinoziva sei.
Mapurisa anopindura, ukaona pasina mhinduro tsamba haina kusvika.
Vamavhinga, sei muri kuti imi vaNgarevhume navaChingono havana kupara mhosva?
Mhosva iri kupomerwa Ngarevhume naChingono haisi yezvitorwa namavhaza. Vari kutaurwa kunzi vari kuronga mhirizhonga anova manyepo. Mhosva yavakupomerwa ndeyekunzi vari kuronga mhirizhonga, hachisi chokwadi. Kutaridzira murunyararo haisi mhosva.
Vamavhaza, petai tinzwe chirongwa.
Ndoba muri kurasika baba. Tarisai hashtag yavaNgarevhume, mutarise hashtag yaHope Wechingono iri kuti ZANU PF must go 31 July. Vari kuisa
mhirizhonga ireyoyo,
teererai
mhirizhonga ireyoyo.
Vari kuisa mupfungwa dzevanhu kuti tinofanira kuibvisa, kwete kungobvisa chete nechisimba. Saka kana
zvakadaro chisungai chese, ZANU PF must go.
Ya, but muchasungwawo kana muchinge ma
izvozvo. Hakuna mhosva yakadaro.
Iya,
yakadaro.
Ngatitevedzerei mutemo.
Haisi mhosva kuti ZANU PF must go, haisi mhosva.
Kana mudadi hurumende ichinjwa mavhinga, endai munokambena muno ya 2023 tovhota. That's the constitutional way yekubvisa hurumende yedu.